Vamutuli vatura budget ravo kunhengo dzeZANU-PF chete. Mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati budget ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindustry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubudget iri kubva pamabhiriyoni mana kusvika pamabhiriyoni matanhatu emaRTGS. Vamutuli vatiwo senzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket crimp,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
$700.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
The electricity tariff for domestic consumers,
tengo ye magetsi mudzimba uchakwira kubva pa$0.986 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 dzemari yemuno anova masensi matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vamwe vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwanawo rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo mutero weIntermediated Money Transfer Tax, vachiti ndivo vari kuita basa rekuchinja mari pamusika mutema. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vaPersistence Bwanyanya vaudza Studio 7 kuti bhajeti ravamwewe rakanaka chose, asi rangoipa pakuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana.
Kuzondopera kwaro gore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18, asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14, taita sokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi. Saka apa zvinongotaridza zvoga kuti hongu vamutuli vari kushanda zvakanyanya, asi vakadengedzera matambudziko ekumashure enyika.
Zvichakadai, nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafa nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapfuura, uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika. Mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri weZimbabwe, uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union. Vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kupara mende zuva ranhasi nekuda kwezvadzaita. Asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wava mudenda.
Isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende. Tauya kuzomirira kodzero dzevana vomuZimbabwe vari kutambudzwa neZANU-PF iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe. Haisi nyaya yemari yatavinga muparamende, toda kumira kodzero dzevana.
Nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.